vanokomplena ivavo vanenge varipo, asi maZimbabwe vanoziva kwatakabva nekwati kuda kuenda. Vanonja kubvunzwa kuti zvese izvi pachingu maacrobatics okuda kushora hurumende, asi maZimbabwe vaya vagara vari vatengesi vana Judas Iscariot they'll be there. Iye zvino matora vese vanozviti vakasungirwa matongero enyika, mukavabvunza kuti iwewe unomunda here wamahara? Hana. Une claim here yegoridhe yeko? Hana. Asi hurumende ichiti zvinhu izvi ngazvipwe kuvanhu vatema, ndopanobva waona kuti havanhu vatengesi. Saka zvimwe tiri kutambisa miseve pamakunguruwo, churo dzichiuya, vanhu vanongochema chema, vanhu vanoda kufadza varungu. Asi ruzhinji kuchizwa kuti isusu tiri maZimbabwe, regaipi rati nyika yedu, sezvinotaura president kuti nyika inovakwanire nevayo.
Vambofana munoti nenyaya yatiri kukurukura pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu.
Naateerera mashoko ataurwa navachirumanzu, asi sekuona kwatiri kuita nyika iri kutoputswa vene vayo. Nekuti kana titipi tiri vene veZimbabwe tese, takarwirwa chii? Takarwirwa utongi hwejekerere yatingatiyo demokrasi. Pane upfumi hwataurwa navachirumanzu kuti vamwe vakuwana minda, vamwe vari kuwana maclaims egold nezvimwe zvakadaro, asi takazviongorora zvese izvozvo, hausiri hutongi hwejekerere hwekuti ndekuti ndapiwa gold claim kana kuti ndapiwa munda. Tinoda one man one vote ndo yakanyanya kutonga panguva yehondo. Iyi ndo demokrasi yatinenge tichida kuona kuti takasawirirana mbamedu munova munyika medu munomu. Tinofanirwa tichive tichiremekedzana kuti uyu apikisa ngaaremekedzwe, ndo zvatakarwira. Saka kana takuti uyu mutengesi ngaatitorerwa kodzero dzake, handioni zvirizvo zvinenge zvakarwirwa nevanhu zvakapirwa nevakomana nevasikana musango. Hatisi kuti munhu asara mhosva ngaarege kusungwa, asi kana takushandisa izwi rokuti kumbunyikidza kodzero dzemunhu, zvinotoreva kuti nyika inoyi yedu iyo yakarwirwa ine bumbiro remutemo.
Ndinotenda vambofana. Regai tinzwe kuna vachirumanzu. Vachirumanzu, pindurai tinzwe.
Zvataura vambofana ndizvo, asi inhema here kuti maloyazi magweta vachinyatsokuzva kuti iwe wakauraya munhu asanomira mukoti, kumira kubudisa tsinga achidhifenda nhema? Hapana chivanhu chirimo mukoti inhema dzoga dzoga dzechitaugwa, asi mamajistrate namajudges vanenge vachiona kuti mhosva dziripo. Chakapirwa Zimbabwe masanctions through MDC imhaka yei? Takatadzira ani? Hapana munhu weopposition anokwanisa kutaura izvozvo. Nhasi uno the biggest embassy iri muZimbabwe ndeyamaamericans, asi maamericans ivavo havadyidzani negovernment yeZimbabwe, vanodyidzana nemaopposition parties. Kumhomho yeZimbabwe zvinorevei izvozvo? Ndo zvatinoti, ndo chiri kuseri chisingazikamwi navanhu vasingazivi politics. Zvimwe zvese tingataura tikakwenenzvera handizvo. Ndo saka ndati maZimbabwens vakatera iye zvino ngavaite pini point leadership yeopposition in a farm, nokuti vakabudzwa kuti mukangoparticipata muland revolution hatikubatsirei nemari. Ichi ndicho chokwadi chizere.
Vambofana, pindai tinzwe. Hanzi vemapato anopikisa havana kuda kutora minda nenyaya yekuti vairambidzwa nevarungu, munoti?
Aiwa, idzo hadzisi chokwadi. Imo muZANU-PF macho tinotove nevari kutogunun'una kana vakarwira nyika inoyi vari kutochema kuti havana kupuhwa minda nekuti dzaipiwa mashefu. Saka kutozosvika kuopozishoni kuti tinenge tatoenda kurepesa nekuti hakuna. Tinotoziva isusu kuti kana kumamisha kwedu chaiko kana kutopiwa chibage chaicho uchiziya nenzara zvine mapolitics mukati, unototariswa kuti wabva mumba mani. Saka kana uchigona kunyimwa chibage kana fertilizer zvaro bhegi 1 kwokuzoti minda,